Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 15, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ikozvo vari detained vari Central Police Station. Vari kufesa in charge of contravening section 37 subsection 2 paragraph E electoral act. Vachiziva pa 2018 general election vakaita false declaration kuti vaigara pamba baba vavo.
Vaimbove meya veguta reHarare vaHebert Gomba vorara zvakare muchitokisi vakamirira kuendeswa kudare. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekudhura zvakanyanya kwoita zvinhu munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora voronga nhaurirano neZANU-PF panopera sarudzo dzemabielections. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuti izvi zviri kuwedzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune veruzhinji munyika sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, ukoko nzvimbo dzakawanda vanhu vasina kana chekunonga muminda nekuda kwekuti mvura iri kurambira mudenga.
Mitengo yezvinhu yanyanya kukwira kubva zvatanga kudhura mafuta ekufambisa edzimotikari, uyewo kushomeka zvakanyanya kutarisirwa kuita gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe, zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine Russia iyo yatemerwawo zvirango zvakaomarara zvokonzera kusagadzikana pasi rose. Mitengo yehupfu, shuga nezvimwe zvakawanda yakawedzerwa, uye zese iri kurongawo kuwedzera magetsi ichiti vanhu vari kubhadhara mari shoma, zvotarisirwa kuwedzera zvedambudziko remitengo yezvinhu. Mumwe mugari weMuHarare, amai Rita Chikoto, vanoti kukura kwechingwa kwavashaisa mufaro.
Lobeuzi tongoti vatova kumaround 240 bekatsini around 280 mumatak shop cash. Saka makwiriro echingwa hachanyatsonzwisisika, takutoshaya kuti vana tichavaisira chii mumalunch box nekuti chingwa chaakudhura.
Izvi zvatsinirwawo navanowakatene.
Right now zvinhu zviri kukwira especially mumashops, chikafu zvacho chakwira, masaralis edu isusu acho haasi kuchinja.
Sachigaro vesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara, vanoti hondo yekuUkraine yavakupa kuti vakwidzewo mitengo.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% gohwo rese rinodiwa pasi pano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine, mutengo wegoros wasumuka zvakaoma pasi rose. Zimbabwe taonamo mutengo uchisumuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685.
Vamusarara vatiwo dzimwe nyika dzinorima gorosi dzinogonawo kutadza kutengesa gorosi nekuda kwehondo iyi.
Tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva vato dzimwe nyika dzine dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kutevera dzaakumisa gorosi zvachose.
Vamusarara vanoti vatotangawo nhaurirano nehurumende yekuti nyika yezimbabwe ikwanise kugara yatenga gorosi rinodiwa pamwe nekuona kuti nyika yasimudzirawo kurimwa kwegorosi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vatsinhirawo vachiti pese panongokanganiswa mafambiro ezvinhu zvichizova zvishoma pane zvinodiwa zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
Supply yakakanganiswa, global supply yakakanganiswa, madisruptions akaitika in terms of kulodwa mashipments zvinoita kuti mitengo ikwire nekuti zvinoaffecta supply.
Vachitambara vatiwo hondo iyi ikaramba ichienderera mberi icharamba ichikanganisa mitengo yezvinhu zvakawanda munyika, vakapa muenzaniso wekukwira kwemafuta ekufambisa edzimotikari munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo kumiswa kwekufamba kwengarava dzinofanirwa kuuya negorosi zvava kutokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa nezvimwe zvinoshandisa gorosi.
Chekutanga, gorosi racho rinenge raakudhura. Chechipiri, rinenge risiri kuwanikwa zvakanyanya.
Munyori muzimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vanotiwo vanoshungurudzika zvakanyanya nekukwira kwemutengo panguva iyo mari dziri kutambiriswa vashandi dzisiri kuchinja.
Tagara tichingochema nguva nenguva kuti zvatinotambira kana kuti zvinopiwa vashandi nemaemployers hazvisi kuenderana nezviri kuwanika kumashops. Mitengo yemagoods and services yagara ichingokwira kusina zviri kuitika kunze uko kana kusina hondo dziripo.
Kusanaya zvakanaka kwemvura, kushaya simba kwedhora remunyika, chirwere checovid-19 uye kusagadzikana kwezvinhu pasi rose nekuda kwekurwiswa kweukraine nerussia kunonzi kuchapa kuti vakawanda munyika nepasi rose vanonge svosve nemuromo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vaimbovemeya veguta reHarare vaHebert Gomba avakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wezvesarudzo vacharara muchitokisi chemapurisa vakamirira kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana. Gweta riri kumirira vaGomba vaHarrison Nkomo vanoti vaGomba vari kupomerwa mhosva yekunyepa pasarudzo dza2018 kuti vaigara pamba pevabereki vavo kuGlenora B muHarare, izvo zvinonzi zvakatyora section 37 subsection 2 paragraph E yemutemo wesarudzo weElectoral Act. VaGomba vainzi vaipomerwa zvakare imwe mhosva yekupisa motokari yenhengo yeMGCT vaGilbert Mbwende, asi vaNkomo vanoti vaMbwende vakazofunga kusaenderera mberi nekupomera vaGomba mhosva iyi. VaGomba vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekutengesa nzvimbo dzekuvakira zviri kunze kwemutemo pavaive meya uye vaitariswa kumiswa mudare nezuro nenyaya iyi. VaNkomo vanoti kusungwa nekumiswa pamberi pedare kwavaGomba hakusi kuzovatadzisa kukwikwidza musarudzo dzemabielection dziri kwomwedzi uno, vachikwikwidza kuve kanzura weward 27 uko vachatatsurana navaJefferson Matewe weZANU PF. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNkomo pamusoro penyaya iyi.
Vari kufesa a charge of contravening section 37 subsection 2 paragraph E yeElectoral Act. Vachinzivo pa-2018 general election vakaita false declaration yekutsvaigara pamba pababa vavo kuchiwa za 56 Moro Street Glenora P. But iwoch is true, muna 2018 vaigara pamba pababa vavo vakazomuvha after the election 2019. So that charge is baseless.
Tiri kunzwawo kuti vari kunziva nevanhu vavakanyorisawo zvakare zviri kunze kwemutemo.
Aiwa, people need to understand this thing correctly. Iwo uri dhonga uri candidate Glenora, handiti when people are registering vasina maproof of residence vanoinda kuzek vanyora maafidavit okuti ndoijonga kandemiri ndinogara panamba yakati, vobva aenda kwacommissioner of votes votingwa voenda kuzek vondoregister. Right, so munhu akapara mhosva handiti akaapplya kuzek akataura ndogara pakati vagomba vapinda pati zvichiti kumba kwababa vabvuma.
Saka vanotarisirwa kumira mudare riini?
Mangwana chitatu, ndopanopera 48 hours
nawo. Tiri kunzwawo vamwe vari kuti vagomba vakashungurudzwa kana kutochwa pavakanga vari muusungwa. Ichokwadi here uye zvakamira sei? Saka vakasungwa riini?
Mande ndakati. Ndakaenda kunovaisa pauko yemapurisa.
Imi segweta ravagomba, munoti ine zviri kuitika izvozvo?
Izvazvisi pamutemo zvitora mapurisa kushungurudza munhu. Hapana kana mhosva yamuparwa. Kana pane mhosva yaparwa, ngavatsvake mhosva chaiti. Kwete kuvharira mutapwa pasina nyaya yekudai.
Asi chii chingadai chasvitsa kuti zviitike izvozvo?
Handinatsi kuziva, inogona kunge iri zvepolitical contestation maybe. Mukuru mwebato ravari kukumbidzana navo imomo anogona ari avaitira panyepo iwoko.
Asi zvinozoita here kuti vagomba vakwanise kunge vachikwikwidza musarudzo dzemabielections ari kuitwa, nokuti tinonzwa kuti vachakwikwidza?
Vakaita mapepa avo okukwikwidza akatambirwa nebato rinoita zvemaelections remaelectoral commission. Hapana chinotarisira vagomba kukwikwidza musarudzo idzo. Varipo timu yavo yepaground varitokambenyu, iyo chete ndo vari kubatwa.
Vane vamwe here vavakasungwa navo wavari kupomerwawo nawo mhosva imwe chete? Tainzwawo zvakare vachipomerwa mhosva yekupisa motokari yavambwende. Nyaya yakamirawo sei iyoyo?
Nyaya iyoyo haina vambwende kubakumira kare vachida kuitwa vachatiswa kumapurisa, asi mapurisa akuvarambidza. Hapana nyaya yakadaro. Nyaya yakaitika inoti yakaitika kare kare. Vambwende vakazoongorora nyaya yavo vakaona kuti aiwa kuita hazvisizvo, varida kutoitwa nyaya iyoyo.
Vanga vari vaHarrison Nkomo vano vegweta riri kumirira vaimbo yemeya veHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mune imwewo nyaya, vaimbo venhengo dzebhodhi rekambani yePetro Trade, iro rakambomiswa basa svondo rapera negurukotaro zvemhando dzemoto vasoda zhemu, vanonzi vari kupikisa kumbomiswa kwavo basa uku. Mutsamba yavo kubazi rezvemhando dzemoto vaive sachigaro webhodhi iri, Advocate Tinomudai Shechinyoka, vanoti danho rekumbovamisa basa iri rakatorwa senzira yekuda kunzvenga kuferefeta kwavakanga vachiita nyaya dzeuori unonzi waiitika mukambani yePetro Trade, apo yaive pasi pebazi iri pasati pave nebhodhi. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti amai Zane Ledube, avo vaive mutevedzeri wasachigaro, koti amai Gladys Mumure, vasimbarashe Eric Muriro, vaFerida Matambo, amai Gertrude Marabada, vaGodfrey Ncube, vaDakarai Mukuku, pamwe naamai Lillian Timvias. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vanoti vari kuda kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vachiti zviri kuitwa nePollard pari zvino hazvina zvazvinobatsira. Ngatidzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vakatangira vaida dialogue, vaida kuti vanhu vataurirane kuti zvigonakira vana veZimbabwe. Vakataurira nawa mugabe gore riya, vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Isu ndo zvatinoda kuzama kuitawo kuenda mutsoka idzodzo dzavatsvangirai.
Iyo nhaurirano yacho iri kufamba sei, zvamira sei pari zvino? Pane chiri kubuda here? Nekuti pane nguva muchiti tiri kuda kuedza kutaurirana.
Hongu. Takaita misangano mitatu. Musangano wekutanga wanga uri musangano wemusi wa11 June 2021, tichienda isu seMDC tatine zvinhu zvedu 21 zvatakaenda nazvo kuna vaMnangagwa. Ndo musangano wechipiri wekutanga. Wechipiri 16 September vaMnangagwa wakapindura tsamba yedu vachitaura kuti pane zvavaida zvawirira nazvo, pane zvavanga vasingawirira nazvo kuti titaure pamusoro pazvo. Takazogara musangano muna January muno watakawirirana kuti zvizhinji zvacho tiri kuwirirana tinotaura patichatanga nhaurirano. Paita maelections apa, mabai elections, tichingopedza mabai elections iwayo tichiita hurukuro dzedu.
Chinangwa chihurukuro idzi ndechei chaizvo vamonzora?
Hurukuro dzedu dzakanangana nekugadzirisa zvakanakira vazhinji. Tinoda kugadzirisa matambudziko akanangana nevanhu akaita seurombo, urovha. Tinoziva kuti kune vanhu vakanga vari pamapenjeni, penjeni yacho haichashanda. Tiri kuziva kuti zvikoro hazvichabhadhariki, uyezve kuzvikoro kwacho iko zvine zvaakuna maticha. Tine nyaya dzekuzvipatara. Zvese zvinofanira kugadziriswa, ndo zvakaa kuti zvigadziriswe nenhaurirano.
Asika vamwe vanopikisa pfungwa dzenyu dzivamonzora vari kuti maakumedzwa neZANU PF.
zvakabvuitwa nana Tsvangirai vakataurirana nana Mugabe hazvaireva kuti nekuti ataura naMugabe amunhu waMugabe kwete Tsvangirai akataura naMugabe akaramba aine pato rake Mugabe akataura naSmith kunange sao Mugabe akaramba aine pato rake reZanu-PF Nonzora iko zvino ari kutaura naMnangagwa hazvireve kuti amunhu waMnangagwa handiwirirane nezvizhinji zvinoitwa neZanu-PF ndiro saka tichipikisana nayo asi tinoda kubvisa politics dzekurovana dziya tinoda kubvisa politics dzekungonyombana dzekunyimana mbeu dzekunyimana zvinhu zvehurumende ndidzo politics dzatinoda kubvisa idzo
vamwe vanoti kosei musiri kuenda kupoland nekuti kando zvairi kunzi yakaumbirwa zvakare
isusu tiri kuona kuti mamiriro anga akaita poland yanga ingori musangano wezvemapato ezvematongerwo enyika chedo saka tichiona vatungamiri vese varimo mutungamiri each and every one of them mutungamiri wepati yezvematongerwo enyika
saka munoda kuti paitwe sei chaizvo vamonzora
sumaoni ratinoita ndeyekuti nhaurirano idzi dzinofanira kunge dzine vematongerwo enyika number one dzopindawo vemachechi vemasangano akazvimiririra vematrade union vemastudents madzimai mastakeholders mazhinji ndokuti dziburitse chinhu chakanakira ruzhinji saka isu hatisi kuti poland yakashata asi tiri kuti tinoda kuti zvishoma pagadziriswe zvisho ipapo so that mapato ari muparliament anenge akamira ari pavo ega but mukati imo vodaidza vanhu vemachechi vanhu vematrade union vanhu matraditional leaders nemadzimai tiri kuda zvinenge zvakanakira ruzhinji
mubvunzo wekupedzisira munofunga kuti dzichatanga rini nhaurirano idzi
urongwa hwatinawo ndehwekuti tichipedza mabi election muna tirikupedza musi wa26 March ndiri kufungidzira kuti kutanga kwaapril tinofanira kunge taakutanga nyaya dzenhaurirano idzodzo
mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Taedza kubata mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo pari zvino rakangotarisa zvakanyanya nyaya yesarudzo dza2023 uye kana paine nhaurirano dzinoda kuti dziitwe dzinofanirwa kunangana nekuona kuti sarudzo dzaitwa zvakachena. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakamanikidzwa kudzokera kuZimbabwe kubva muhupoteri muBotswana zvichinzi zvinhu zvanaka zvinoti mhirizhonga yave kuitika munyika pasarudzo dzemabielections inoburitsa pachena kuti zvakakandwa mumukanwa mamupere nekuti zvazvinodai pasarudzo dzemabielections kwokuzoti pasarudzo dzemuna 2023. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Masvondo adarika mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vamboneni Ncube avo vakanga vava nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa vakafa vachangosvika pachipatara mushure mekunge vabayiwa rutatu nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF avo vakavhiringidza musangano vavachamisa nenhengo dzavo kukwekwe musha wenhengo yeCitizens Coalition for Change vari kanzura weward 8 kupindura mudunhu remashonar and central vaoso eShambare vakapiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF mumwe wevarume vanochengetedza pamusha pevaimbo vemumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reTCCC vatendai Biti akarohwa zvakaipisisa nekukuwadzwa nevarume vana vanofungidzirwa kuti ndeveZANU-PF mumatunhu akasiyana-siyana nhengo dzebato rinopikisa iri dzinonzi dziri kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kana dzakawanikwa dzakapfeka nhumbi dzebato radzo kana nhumbi dzeruvara rweyelo mapurisa naiwo haanzi kusiyiwa munyaya iyi sezvo ari kupomerwa mhosva yekutarisa rutivi panoshungurudzwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kutarisa kuti munhu abuda mumba mani pakubvumidza kana kurambidza kuitwa kwemisangano yezvematongerwo enyika mapato akaita seZANU-PF neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora anonzi ari kuita misangano pasina kukanganiswa kana kurambidzwa nemapurisa. Nemugovera, mapurisa akarambidza nhengo dzeTripoli kuita musangano wazo wekutsvaga rutsigiro munhandare yeRudhaka kumarondera, kunyange hazvo dare rakanga rapamvumo yekuti musangano uyu uenderere mberi. Asi ZANU-PF yakaita musangano wayo kukaroi zvisina kukanganiswa. Muzvare Fadzai Mahere, avo vanovamutauriri weTripoli, vakaunza Studio 7 parunare vari muHarare kuti ZANU-PF iri kuita zvemhirizhonga mushure mekuona kuti mhomho yevana veZimbabwe yave kutiza nebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa.
Tikuzviona tose kuti vose veZANU-PF vari kutotya, vari kutodedera, vakutoshandisa mhirizhonga neviolence nemapurisa kuti vaedze kumisa chitima cheTripoli C chakadai kuuya.
Masvondo mashoma apfuura, sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakaburitsa gwaro rinoshoropodza zvakasimba mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyi, richiti nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nesarudzo. Sangano iri rakati rakanga raona nyaya dzemhirizhonga dzaisvika 112 dzaive dzakarongwa nevezvematongerwo enyika, pamwe nekushungurudzwa uye kusungwa zvisina tsarukano nemapurisa kwevanopikisa. Vamwe vevave kuyeuchidzwa mhirizhonga nezvakamboitika kwavari ndevamwe vevaimbove muupoteri pakamba ivapoteri yedhuku refugee camp iri muBotswana. Vanhu ava vakadzoserwa kumusha nechisimba pakati pemakore 2018 ne-2021 mushure mekunge sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rakabatana nedzihurumende dzeZimbabwe neBotswana vabvumirana kuti zvinhu zvagadzikana munyika. VaWeston Chibi, avo vanozivikanwa neri kuti panonetsa mune zvematongerwo enyika, ndemumwe vanhu vaimbo muupoteri uye vaudza Studio 7 vari panhare kwaMutare kuti vave kufunga kutsigira bato ravo reTripoli C muchihwande nekutya kurwiswa sezvo vasisina kwekutizira kana zvaipa.
Nekuti hakuna kune protection yacho. Ukaita fuura yekidzimu uchiti unozotiza ka, you won't be accepted. Zvonongo chingoti unonowana refugee somewhere kana kuti kungofunga zvekuti ndiwada kuita kuti refugee here futi. Ende uchitasana makore atakagara tisina durable solution muchirefugee chacho, tongozonzi chiendai kumusha. Mota hakusati kwanaka, munonzi kwanaka, but izvizvona vari kutora ikoko.
Mumwe waimbomu upotere pamuzinda wedhuku refugee camp yada kudomwa nerekuti amai Gura Jena chete anoti mhirizhonga iri kuitika munyika inotyisa zvikuru.
Ini semunhu akanga achigara munzvimbo yedhuku rakurova kuti 2023 kunenge kwakato.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwani vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti bato ravo hariiti zvemangoromera.
Mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa neutungamiri hwese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level.
Vachipindura mubvunzo wangu wabvunzwa nemukuru webato reMDCT mudare reSenate vaDouglas Monzora munguva pfupi yapfuura, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati mapurisa achaita zvese zvaanogona mukusunga nekutonga vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mana negumi nematanhatu kana kuti 5416. Vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevapfumbamwe kumashanaland east nemanikaland. Bazi rezveutano runoti vanhu makumi matanhatu nemumwe vari muzvipatara zvemunyika mavari kurapwa chirwere ichi. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia neUkraine dziri kuita dzimwe nhaurirano nhasi, kunyange hazvo Russia ichiri kuenderera mberi ichirwisa Ukraine zvakasimba muhondo yave nemasvondo matatu. Nemuvhuro, nyika mbiri idzi dzakaita nhaurirano pachishandiswa vhidhiyo asi hapana chakabuda. America inoti inotsigira nhaurirano asi ichiti Russia inofanira kuratidza kuzvipira kupedza hondo iyi. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki havana kubvuma kana kuramba kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachaenda kuBrussels sondo rinouya kunotaura nevatungamiri veNATO. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere vanonzi vaenda muhoteri vachitiza hondo iyi. Sangano reUnited Nations Refugee Agency rinoti pane vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vakatiza hondo muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Nhaurirano dzekupedza hondo iyi dzinonzi dziri kuenderera mberi kunyange hazvo nyika yeRussia iri kuramba ichikanda mabhambu muUkraine, izvo zviri kushorwa nepasi rose. Pane avo vari kutiza hondo iyi, pane zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro munyika iyi zvakapotera kune dzimwe nyika zvimwe zvikadzokera kumusha. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti hurumende inofanira kupa rubatsiro rwakasimba kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzokera kumusha, sezvo zvichikwanisa kunge zvakatarisana nematambudziko akawanda ekusagadzikana mupfungwa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Ranga.
Chanikataura ndechekuti mastudents ekuZimbabwe aya vakasangana nedambudziko hombe chairo nenyaya yehondo. Pese panoitika hondo pane atinoti post-traumatic stress disorder yekuti vanokwanisa kunge vachiita anxiety, kuita panic, sometimes vanotadza kurara nekuti mabhomba aya ari kudonha aya, you never know when it's gonna hit you. Saka it's mostly a mental or psychiatric kind of aspect yavanosangana nayo pamusana pekuti pamwe vaya vanozoita kana weird dreams, things like that, zviri more to do with post-traumatic stress disorder.
Saka rubatsiro rupi rwavangada mushure mekuenda kune dzimwe nyika dzavari kuwana rutsigiro kana kudzokera kumusha kuZimbabwe?
Rubatsiro rwavangada rune malevels akati wandei. Obviously kuona kuti utano hwavo, just basic health, vamwe vanga vasiri kuwana chikafu chakakwana, kune zvirwere zvavanosangana nazvo, nokuti vanhu even vana COVID nezvimwe, nokuti vanhu vanga vari busy kutiza kuti vabude munyika muUkraine. Saka sometimes zvirwere zvokuti vanhu vanotapurirana zvinenge zviri a high risk, zvakaita sana COVID, ana tuberculosis nezvimwe zvirwere zvakadaro. That's one aspect. Saka vanofanira kunge vachiongororwa nemachiremba avo to make sure havana any of those conditions zvinoda kukurumidza kurapwa. Tozotarisawo in terms of pfungwa yandiri kutaura yepost-stress disorder, traumatic stress disorder, kuti vaonekwe kuti havana here problem yeanxiety, problem yekurara, things like that, zvokuti zvimwe zvinokwanisa kurapwa nemishonga uyezve necounseling. Saka vanenge vachida kuonekwa nemapsychologists nemapsychiatrists kuti vamake sure kuti they are in good health, mental health.
Pane avo vakadzokera kumusha, pane zvamungati hurumende inogona kuita here mukuvabatsira kuitira kuti vawanikwe kuti utano hwavo huri pakanaka mushure mekunge vatiza kubva kuUkraine?
Zvandinofunga hurumende inofanira kunge ichivapa maservices atiri kutaura emedical kuti vakwanise kuonekwa nemachiremba nokukurumidza, uyezve kuti kunge kune masupport group. It's more like debriefing. Vanhu vabuda muwar zone and some of them are still very traumatized mentally. Saka the government needs to be available to make sure kuti vari kuvasupporta health wise, mental wise, and also just my financial economic situation I changed when I wondo vachaita sei kuti vapedzise chikoro, things like that, zvokuti hurumende inofanira kunge ichiita look at it globally from all angles. And chimwewo chatingataura ndechekuti maservices iwayaya anofanira kunge ari available freely so that we support these students. Vana vanguva ine suddenly vasisina support system, havachakwanisi kuramba vachienderera kuchikoro sezvavanga vari kutarisira. Saka vamwe vanga vari pamascholarship, things like that, all of a sudden that's disrupted. Saka hurumende should be able to step in kuti ibatsire maZimbabwean students iwaya ari kudzoka kumba in all ways that they can, financial, even accommodation, sometimes that can be an issue. I think that's why debriefing is very important, kuti hurumende understand kuti what have they gone through, and making sure my different experts are available to support these students.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voenews.com. Muno kwaniso kunzwa na udzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Soku isika.